Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 9 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dai zvaigona panoda kuti paite musangano mukuru unonzi nevamwe Peace Summit. Musangano uyu unoda kuti ZANU-PF inge iripo, TCCC inge iripo nemamwe mapato ari kuita zvematongerwo enyika ange aripo.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inokurudzira musangano pakati pemasangano ose ezvematongero enyika pamusoro pemhirishonga iri kuitika.
Vana vanokwanisa kubva kuManicaland vachinda Hwange, vamwe vachibva kuHwange vachinda kuManicaland. Saka haisati ngoona sekuti idano ranga richifanira kuti riapply munyika yese.
Rimwe sangano revarairidzi rinoti kubvumidza kuti vana vechikoro vanonoke kusvika kuzvikoro zvavo kunofanirwa kubata nyika yose kwete nzvimbo shoma munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mhirizhonga yezvematongero enyika iri kuramba ichiitika munyika, imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inokurudzira kuti paitwe musangano wemapato ose ezvematongero enyika kuti vakurukure nyaya yemhirizhonga iyo inonzi yava kunyanya munyika. Dr. Eddie Mahembe vanoti vanhu munyika vari kugara senhapwa vachitya kuroverwa zvematongero enyika vachiti zvinobuda musarudzo dzegore rino hazvinganzi zvakachena vanhu vachirohwa nekusungwa zvenhando.
Panyaya yemhirizhonga yatiri kuverenga nezvayo nokuona muZimbabwe mazuva ano inenge yakanangana nezvematongero enyika, inyaya inofanira kukosheswa nomunhu wese anoda budiriro yenyika yeZimbabwe. Chokutanga ndechekuti vanhu vanopomerwa nyaya dzekuita mhirizhonga idzi vanhu vebato riri kutonga reZANU-PF, ende vanorobwa vacho kana kuurawa vanhu vane bato rinopikisa reCCC. Iyi mazuva apfuurawo panga pachirova by-elections takaona kuti umwe mutsigiri weCCC akatourawa ari pamusangano wekutsvaga rutsigiro. Takazoonazve dzimwe nhengo dzakamirira CCC parliament zhinji dzarohwa kumatebelerend uko pavaitsvaga rutsigiro pamaby-elections.
Dr. Mahembe, nyaya iyi ihombe sekuona kwamunoita. Chii chinofanirwa kuitwa nekukurumidza?
Chokutanga, vakuru veZANU-PF vanofanira kuti vabude pachena vachikurudzira vatsigiri vavo kuti vasakonzera mhirizhonga uye kubatsira mapurisa kuti vanhu ava vasungwe. Saka kana vakasadaro zvinoita sekuti bato reZANU-PF rava kungotonga zvichisimba. Harichadi kuti pawane vamwe vanoripikisa, ose vangoripikisa anonzi haafani kudaro. Saka izvozvo hazvizonaki kuti tine demokrasi, asi kune mhirizhonga dzakadai zvinoita nenyaya dzematongerwo enyika. Chechipiri, vanhu vakaita sevekuAmerica, vekuUK nevekuEU vakatemera zvinonzi zvirango zvoupfumi masanctions kuvakuru veZANU-PF. Neimwe nyaya yacho yanga iri nyaya yemhirizhonga iyeyi yakasangana nesarudzo. Saka zvinoreva kuti kana mhirizhonga iyi ikaramba ichidai, masanctions kana kuti zvirango zvoupfumi hazvizobviswi. Chechitatu, mhirizhonga iyi inoita sekuti inobva yakanganisazve kugara kwakanaka kwevanhu vekuZimbabwe, zvinoreva kuti even zveupfumi hwenyika yeZimbabwe zvinenge zvichitodi zvichitokanganisika.
Imimi senyanzvi mune zvematongero enyika, chii chamunokurudzira kuti chiitwe pamusoro pedambudziko iri?
Zvendinofunga hangu ndezvekuti dai zvaigona panoda kuti paite musangano mukuru unonzi nevamwe Peace Summit. Musangano uyu unoda kuti ZANU-PF inge iripo, PCCC inge iripo, nemamwe mapato ari kuita zvematongerwo enyika anga aripo, vemabhizinisi, makereke, machifu, nevamwe vose vanokosha kuti vange varipo.
Ndezvipi zvinofanirwa kubatwa nemusangano wamuri kukurudzira uyu?
Musangano unofanga uchibata zvakanyanyisa kuti toita sei kuti tiwane sarudzo murunyararo pasina mhirizhonga. Kana tikasadaro zvinoreva kuti 2023 ichatova zvine makakatanwa kuchazofa zvevamwe vanhu. Inoreva kuti nhamo iri pakati peZimbabwe yakatanga muna 2000 iyo icharamba ichiendera mberi for the next 5 years. Saa zvinoreva kuti dei zvaigoneka paitova nepeace summit maelections a 2023 asati aitwa.
Dr. Mayembe, tinokutendai zvikuru.
Ndatenda hangu.
Avo vange vari nyanzvi mune zvebudiriro nematongerwo enyika, Dr. Eddie Mayembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti nhengo dzaro handidzo dziri kuita zvemhirizhonga. Zvikoro munyika zvichazarurwa nhasi muvhuro kunze kwezvikoro zviri mumatunhu maviri uko hurumende yayambira pamusoro pedutu mupengo remvura rinonzi ringangokonzera mafashanu mune dzimwe nzvimbo. Hurumende inokurudzira vadzidzi vezvikoro kumaNicaland neMasvingo kuti vasafamba kuenda kuzvikoro panguva ino. Asi sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yanga ichifanira kuti vana vezvikoro vose mumatunhu ose vambomira kufamba kwete venzvimbo shoma dzakataurwa nehurumende. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Zhou, vanoti pane vana vari kuHwange vanodzidza kumaNicaland uye kune vana vari kuBulawayo vanodzidza kuMasvingo, vachiti vana vechikoro vose vaifanira kunge vapiwa mukana wekumbomira kufamba kusvika hurumende yagutsikana kuti kunze kwakamira zvakanaka.
Gwaro ranyorwa nebazi yedzidzo yepasi kuti vana vasaenda kuzvikoro nemhaka yedutu mupengo remvura igwaro rakanaka, uyezve zvinhu zvatinokurudzira kuti zvinge zvichiita. Patinongopokana napo chete ndepekuti vanofunga kuti izvinofanira kungoitika kumaNicaland pamwe chete nemamwe mapatsi emasvingo. Izvozvo ndo zvatisingabvumirani nazvo, nokuti vana vanokwanisa kubva kumaNicaland vachinda Hwange, vamwe vachibva kuHwange vachienda kumaNicaland. Saka haisati ngoona sokuti idano ranga richifanira kuti reapply munyika yese, nokuti vana vakufamba nguva yakadai mvura ichinaya inedutu mupengo iyi zvine njodzi. Saka patinongopfuka napo ndipapo.
Pane zvamunoona here kuti kusaenda kwevana kuzvikoro nhasi muvhuro pane zvakungakanganisa?
Hationi kusaenda kwevana nemuvhuro nekuda kunaya kwemvura kuchikanganisa kudzidza kwevana. Isuwo sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union tanga tagarawo tichitodawo nguva yekuti timbosangana neMinistry of Education pamwe chete nePublic Service Commission zvikoro zvisati zvavhura.
Zvinhu zvamuri kutaura ndezvipi, Dr. Joe?
Tine zvinhu zvina zvinopa kuti tionese kuti timboona kuti zvikoro zvanonoka kuvhura. Chokutanga ndicho chokuti mari dzinotambirwa navarairidzi hadzigutsi mukombe. Papa chida kuvandudza mari yatingati rescue package inopawo kuti varairidzi vakwanise kuwana mari dzokufamba vachienda kuzvikoro. Chechipiri ndochokuti varairidzi havatorinawo mari dzokukwanisa kunge vachibhadhara maschool fees evana vavo. Saka vanodawo nguva yokuti hurumende iite musangano wechimbi chimbi igadzirise kuti ione kuti chibvumirano chakaita gore rakapera chingavandudzwa sei varairidzi vakawana rubatsiro kwokubhadhara mari dzeschool fees kubva kuhurumende. Chechina ndicho chokuti iyo mvura dutu mupengo iyi inokanganisa vana vechikoro kuti vaende kuchikoro. Zvikoro zvakawanda tinozva kuti hazvina kupfurira zvakanaka, maaccommodation haana kunaka muzvikoro. Saka zvine njodzi kudzidza muzvikoro zvinenge zvisina maroofs ari secure, zvinokwanisa kuti vana vatokuvarawo vari muzvikoro. Chechina ndochokuti updated curriculum yakapera muguri ra 2022. Gore rino tinofanira kunge tichitanga pachidano chinyuwani, asi hapana chati chauya, hapasati pavana engagement navarairidzi kuona kuti zvavanodzidzisa zvavandudzwa here kana zvasiyana sei nezvavaidzidzisa gore rakapera nemakore mamwe akapera aya.
Mungatitsanangure zvishoma here pamusoro pezvamuri kutaura izvi?
Pa-updated curriculum ya expire 2022, tinofanira kuti tione kuti patinoenda mberi apa, zvii zvinoexpectiwa kunge zviri mucurriculum, makala mangani. Saka zvinhu zvavachifanira kuti zvitaurwe koto risati ratanga regore ra2022, ndokuti varairidzi vakwanise kunge vachipreparea vanavo vachiziva kuti zvichange zvakamira sei muzvidzidzo nemukudzidzisa kwavanenge vachiita vana muzvikoro. Saka tinoona sekuti hapana zvinokanganisa vana kuti vasaenda nemuvhuro.
Semurayiridzi, pane zvamunoona here kuti hazvisi kufambiswa zvakanaka panyaya yekuvhurwa kwezvikoro?
Muhistory education hatanga tisati tamboona zvikoro zvinovhura nemande. History education kubva 1980 yaingotarisa kuti either muvhuro vana vari kutravhela kuenda kuzvikoro, chikoro chozotanga either chipiri kana chitatu, ndo aiva mazuva okutanga chikoro. Tatangawo kutozvionawo pana PEMSEC naminista varipo apa kuti zvikoro zvinovhura nomuvhuro. Tanga tisatambozviona muhistory education yemuZimbabwe.
Avo vanga vari mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi, vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Bazi reprimary nesecondary education ranga richingopa chenjedzo yekuti vabereki vangwarire kuti vasafamba nevana vachienda navo kuzvikoro, nyanyanyanya zvazvia zvimaboarding schools, kuitira kuti vachengetedze upenyu, nekuti dutu remvura racho rinenge ririko vanofanira kuricherechedzawo kuti rakamira sei. Asi hatina kuti chibva watoregedza kuendesa hako kuchikoro. Iwe ukaona kuti kwandiri kunoku kune kusiri kunaya, waikwanisa hako kungovaendesa. Asi vaya vakanga vakavharirwa nedutu remvura, tinototarisira kuti mufuro chikoro chatotanga, endesai vana kuchikoro, vana vadzidze, vawane dzidzo yemhando yepamusoro-soro. Zvikoro zvese zvinenge zvakaona nhamo nenyaya nepfumvu nenyaya yemvura yakanaya iyi, isusu sehurumende tinenge tiine mari yatinenge takaisa parutivi yekubatsira zvikoro zvakaita saizvozvo, tichienda chindogadzirisa matangi maclassroom avo, kuitira kuti dzidzo remhando yepamusoro-soro irambe ichienderera mberi.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi, vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7. Muzinda weAmerica muHarare wakazivisa kuti America ichabatana nezvikoro zvepamusoro muZimbabwe kana kuti mauniversity kuti ibatsire nekuvadzidzisa hunyanzvi hwekuongorora nekutsvakiridza zveumhizha. VaJohn Hishme vemuzinda weAmerica muHarare vanoti chirongwa ichi, icho chinozivikanwa nerekuti Zimbabwean Emerging Faculty Development Program, chichabatsira zvikoro zvepamusoro kuti zvisimbaradze unyanzvi hwetsvakiridzo dzadzidzenge dzichiita. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru uye chinoratidza kuti America ine chido chekubatsira Zimbabwe mune zvakawanda.
Chandra tunzisisa panyaya indocho rudo rwenyika ya America kunyika ya Zimbabwe apa yakanangana nokuedza kubetsera Zimbabwe kuti isumudzire dzidzo yayo kuti inge iri dzidzo yapamusoro dzidzo inoonekerwavo pasi rino. Tinoziva kuti Zimbabwe sekuma university uko vakatanga iyo inonzi education 5.0 vachitacha rikavari imomo America yaona kuti aiwa rikaiti kubetserei kuti muzokwanisa kuachiva zvinangwa zvenyu education 5.0 iyoyo. Hongu tinoziva kuti America yava nemakore akawanda chaizvo ine chirongwa cheFulbright program chokuunza vamwe vanhu vemudzidzo umu kubva kuZimbabwe vachizofundiswa zvimwe kuAmerica vokuAmerica vachienda kuZimbabwe. Saka pari zvino vati aiwa mauya nefundo tsva education 5.0 asi pane basa haingonziyo education 5.0 yaiswa apa saka koita mashura aiwa. Saka America inoti achiuyai muone kwedu isu ngatichibatana tise maoko pamwe chete tikudzidzisei kuti chinonzi 5.0 handi kutaura chete kuita. Saka America yabuda nechirongwa icho chete kuti ichatora vamwe vechidoko vanodzidzisa kuma university yovaunza kuAmerica vunoku kwamavhiki anoita 6 mavhiki vachidzidziswa kuti fundo inonzi fundo cha inokwanisa kushandisika. Saka chiratidzo chikuru chiri kuda kuitwa neAmerica munyika yeZimbabwe.
Saka Professor Masocha, mushandira pamwe uri kuitwa neAmerica neZimbabwe uyu pa chirongwa ichi unobatsira mauniversity omuZimbabwe sei?
Mauniversity achabatsirikana zvikuru nokuti tinoziva isu kuti hurumende yakafoma vanoti mainnovation hub aya yokuuya nezvinhu zvitsva kuuniversity. Unova ndiwo musimboti wedzidzo yeAmerica yeinnovation iyoyi neindustrialization kuti vazokwanisa kugadzira zvinhu zvitsvavo kuZimbabwe vachiita maindastiri achiitisa mabasa vaizotengesa kunze kwenyika. Zvinhu zvinotova zviri kuitwa nefundo yomuAmerica ndo zviri kutangwa kuda kuitwa neZimbabwe. Asi Zimbabwe iri kukamina panyaya dzokuti vari kuzviitiswa ivavo vangava varayiridzi vano ruzivo rwazvo here? Havanenge vasina ruzivo rwazvo. America izere noruzivo rwazvo izvozvo zviri kuda kuitwa neZimbabwe. Saka America iri kuti aiwa tina mainvesta ari uno kuAmerica anozviita ataa kuda kutora vamwe vechidoko vanodzidzisa kumaunivhesiti touya tovadzidzisa kuti chinonzi innovation chii, kugadzira zvinhu zvitsva kuya hati kungozvigadzira chete zvotadza kutengeseka. Pane zvakawanda zvinoita kuti mainnovation iwayo azokwanisavo kuti avatirwe maindastiri achizonge vachigadzira zvakawanda zvizovake zvizotengeswa kunze panopinda nyaya dzana dande mutande idzi dzamaindaneti zvekare zvinofanira kunge zvichipinda ikoko pamwe chete nezvebhizinesi.
Tinogara tichinzwa nenyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica, urongwa uhu ahubatwe here nenyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe?
Chokwadi chiripo ndechokuti zvirango zveAmerica hazvina kutemerwa Zimbabwe, zvakatemerwa vanhu namamwe makambani akaonekwa neAmerica kuti vanoita zvisina kunaka kudzvanyirira vanhu. Saka vanhu vomuZimbabwe vasafunga kuti ichokwadi chokuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe senyika. Aiwa, zvirango zvakatemerwa nyika zvakaita tingati zvakaita sekuRussia uko kuZimbabwe panotova namazita akanyorwa kunzi ningi 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 nekambani dzakati 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 ndidzo dzakatemerwa zvirango zveupfumi. Hapana mayunivhesiti akanyorwa palisti iyoyo. Saka hazvivhiringi masanctions akatemerwa vamwe vanhu vari muZimbabwe vanozviziva vozobuda voenda kuvanhu kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kuvhiringa ufumi. Aiwa, zviri kuvhiringa ivo.
Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. tombo tarika ziri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti mitengo yezvinhu yakakwira zvikuru mwedzi wapera richiti mhuri ine vanhu vatanhatu yava kuda zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvishanu ane zana nemakumi manomwe emadhora kana kuti $355,137 kuti irarame. MuNewsday makare hurumende inoti vanhu havafaniri kutya pamusoro pekubuda kweimwe zvemhando yecovid-19 inonzi XBB.1.5 ichiti yakagadzirira zvakakwana. South Africa yakazivisa kuti yakanga yawana munhu ane chirwere chakakonzerwa nemhando iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Varume zvaitika ko murehwa hei zvinombarwadzo zvinorwadzo chokwadi vana vadiki mungambasinga here kurova madhara aya machembere aya. Asi izvozvi mapurisa hakuna usina kuzviona. Kunonzi tiri kuongorora nyaya idzi. Dzinoongororwa kuongororwa zvinhu zvakaoneka here zvinozikanwa kuti ndivana nhingi nana nhingi kunze kwongondovasunga. Izvozvi muchaona tichisunga futi vetriple C ipapapo. Asi nhengo dzetriple C dzarohwa futi sezvavakaita zvejob scan. Chinoda kuongororwa chii kunze kwongondosunga vanhu vakarova vanhu. Izvozvi zve inini mapurisa munyika mwedu muwa hei nanitombomanzwisisini kuti mapurisa evanhu anotunga anomiririra vanhu kana kuti mapurisa anomiririra ZANU-PF chete zvinoongororwei zvinhu izvi. Chinomboda kuongororwa chaicho chaicho chiini vhidhiyo yakangotenderera vanhu vese vechiona hapana usina kuzviona ende zvichirwadza munhu wese weZimbabwe naivo mapurisa akatorwadziwawo ndizvono.
Ndiri mudhuva kuno kuSouth Africa kuNorthern Cape. Ndoda kungotaurawo nyaya iri kuitika munyika medu yeZimbabwe. Advisor ndinopa kumunhu wese ari kuda zvikuru sei avo vagara vari veZANU-PF vafunga kutendeuka kuti vasiye ZANU-PF vaende kutriple C. Please rambai muri kuzano pakuonekwa kusabva henyu. Asi kuchinja kwenyu nesarudzo yenyu ngazvibva pakuvhota apa imungozovhoterani pamunoda triple C. Rambai muchinja kusangana yezano, rambai muriko bati mwoyo menyu muchiziva kuti no gore rino tiri kuzochinja tiri kuzovhotera bato rezvido zvevanhu. Ndatenda hangu.
Inini mwana weZimbabwe ndozowanikwa ndichinounganidzwa pamuzinda weAmerica ndichiti kwairatidzira kuti nyika iri kuvurawa namasanctions. 15 billion yakabiwa yakataurika inongozikamwa chero nechanana yakabiwa nemasanctions. 400 kgs dzaida kurobhewa mapurisa nevanhu vezano nemota yezano kushurugruko. Masanctions aiitisa vanhu izvozvo. Magonyeti matatu awo achangobahwa uyewo kwamunangagwa achibuda nezvinhu zvichangobva kunzi negovernment hazvichatendegwi kubudisiwa lithium. Obahwa pabhodha achida kubudisiwa neutsotsi nomunhu wokwamunangagwa. Masanctions awo iwawo ari kukonzeresa izvozvo. Imwe vanhu vanoti masanctions tiitire mushe manini.
Eni basa vedu veZimbabwe America iko ndongoda basa chete vana vakuda kundifira kuno mabasa hakuna nekuti chingwa chaivo 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 chingwa tuitenga 1000 bond chingwa mariyo yoyo mukaitarisa chaivo chaivo mariyo yoyo baba vangu vaitenga mombe nayo. Asi kuzvino takupera kutsidzira Botswana Zimbabwe hauchina vanhu hauchina vanhu kuZimbabwe takubva kuti tichitiza nhamo nhamo yatiorora vedu wese nhamo yatiorora vana vachava vakutoenda vane 15 years vana kuenda chavo chaivo vasina kana mari kuschool fees kuchikora kuchina handotenda ndini Thomas
ndini ndinonzi Chumba ndiri kuno kuSouth Africa. ZANU-PF vhidhiyo yeZANU-PF vachirova vanhu chavanorwira vanhu chii? Munhu umwe anotsvaka bato raanoda asi vanoramba kuti hatirovi vanhu hezvo
video wari kuponda vanhu. Ah, iri bato iri kai. Munhu wose kana zvazvichibvira kuti vanoda kuti muZimbabwe muite one party. Ingava nyika iyi. Ani enda irowa inini vanhu vose ZANU PF ndaiva rowa vose kuvarimadza chaicho kuti hapana kana one unotaura. Vaita mupeviri chaiko.
Ah, ZANU PF is the same character, same culture. Zvangofanana. Japreza makambengema akambenga atiza munyika zvanga zvamboita sei angabudisa kutonga kwarugamba maiga muchi remember mukazova mune kumutevera kwaangatizira kuTanzania uyo akauya mukapemberera uyu president uyu vaimasa munangagwa vakatiza munyika vakaa South Africa mukavadana vakadzoka mukazova muri mifute makamakuridza bhoma after mapidigura vava mugabe pachigaro siyai ma artist aita zvavanoda vaimbe nzira zvavanozobuda ivo ko muri muvhiringidzire ani wingi d muri kumuvhiringidzire gafa ita basa sebasa sana nevanhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuSenegal vanhu makumi matatu nevasere vakafa, vamwe makumi masere vakakuvara zvakaipisisa mushure mokubondirana kwemabhazi maviri mangwanani ane zuro svondo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro svondo vakashanyira guta reEl Paso mudunhu reTexas kuti vazvionere kumira kwakaita zvunhu. Zviuru nezviuru zvevanhu vanoda kupiwa upoteri muAmerica vari muguta iri nemune mamwe maguta ari pamiganhu yeAmerica neMexico. Vazhinji zvikuru vebato reRepublican Party vanoshora vaBiden vachiti vari kurega vanhu vanobva kunyika dziri kuchamhembe kweAmerica vachipinda munyika zvisiri pamutemo, vachiti izvi zviri kukonzera kuremerwa kwezvizvarwa zveZimbabwe neavo vari munyika ino zviri pamutemo. Zvongwedi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inokurudzira musangano pakati pemasangano ezvematongero enyika pamusoro pemhirishonga iri kuitika munyika. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kubvumidza kuti vana vechikoro vanonoke kusvika kuzvikoro zvavo kunofanirwa kubata nyika yose kwete nzvimbo shoma munyika sezvakataurwa nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.